Vachitaura pakuradzikwa kwamuzvare Makwanya, munyori mbazi rezvekuburitswa kwemashoko, Vanik Mangwana, vati semutori wenhau, mufi ange akashinga, uye aimira pachokwadi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vatinoti magamba, kune vamwe vokuti pasi rino iri rati, Zimbabwe yaita zvayaita neland yayo. Kune vanhu vatiri kufunga kuti iwikwits panyaya yokudefenda Zimbabwe. Takuda kuvabhana kuti vafambe vasafamba kune dzimwe nyika vasaita zvimwe zvino. Vatiri kuradzika panava muzvare nderimwe ramagamba acho.
Asi mutungamiri webato reZimbabwe Development Party, vakisinoti Mukwazhe, vati mushakabva aifanira kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika, kwete kuradzikwa kumarinda eWarren Hills. Mumwe wevatori venhau akashanda nemushakabvu kwenguva yakareba, Ruben Barwe, ati Judith Makwanya aive munhu aisimba nezvaaifunga kuti ndizvo zvakanaka mumashandiro aaiita mukutapa nhau, zvakazoita kuti vatemerwe zvirango kana kuti masanctions.
Judy anga ari munhu ari principled ane teera gwara, kana zviri wrong aikutaura kuti zviri wrong.
Zvichakadai, mashoko atiri kutambira anoti mumwe mutori wenhau weZBC, Desmond Duri, ashayika zvakare. Urongwa hwekuradzikwa kwake hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.